Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, January 31st, 2020. And this is Live Talk. I'm Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the coronavirus.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter-wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can reach us for English at www.voazimbabwe.com. For Shona, go to www.voashona.com. And for Ndebele, visit www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the coronavirus.
China says it has nearly 10,000 confirmed cases of the coronavirus, which has caused 213 deaths in China, where it emerged late last year. The World Health Organization says the worldwide spread of the virus is a global health emergency as well as an extraordinary event requiring a coordinated effort and international response.
Zimbabwe is among nations that are monitoring the situation and screening those arriving in the country. Several countries have recorded some cases of the virus.
And Britain reported its first confirmed cases Friday. India and the Philippines have also confirmed their first cases, joining a growing list that includes Australia, Canada, Finland, Germany, Hong Kong, Japan, America, Nepal, Singapore, South Korea, Thailand, the United Arab Emirates, and Vietnam.
According to some reports, the infection is difficult to spot and stop because only an estimated 1 in 5 cases will result in severe symptoms, which means people can spread the infection without having any symptoms or without knowing that they have the infection.
Please note that we are live streaming on all our Facebook pages, so please visit VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 so you can join in the conversation right now. And as you know, we want to hear your views on the issue.
I-virus leyo kanye ngazani yamemetheka okunye okumangalisayo. Kulabantu abaningi ukukhanya ngazani sebebanjwe umkhuhlane lo. Abafika 10,000 kwele China. Kuzokuthi kwabanye amazwe bakhona lapha lalaphaya. Njalo lakhona pa America lapha esikhona. Sizokuthiwa ke bakhona sebebanjwe bele sifo lesi. Kukhanya ngazani siyahlupha okunye okumangalisayo. Njalo umuntu lakho ukuthi abe lakho kodwa engakwazi. Njalo bese thelela abanye abantu. So ke eZimbabwe khona ngale lakho bazama ukuthi bekuvikele konke lokhu ngokuthi abantu abafika elizweni ba-chekwe kuhle kuhle, bakhangkhangelwe, bahlolisiswe, babe sebelandelwa ngesikhathi esithize. So ke I talked to Dr. Alex Kasasira, the WHO country representative in Zimbabwe. Let's hear what he said about the coronavirus down there in Zimbabwe.
These are people who have come to Zimbabwe in the recent days from countries where there is confirmed coronavirus transmission. So when they come to the points of entry and the surveillance form, and they indicate that they have come from any of the infected countries, they are recorded and they are followed up, they are monitored by a health worker every day to see whether they develop any symptoms. None of the people from the infected countries has arrived in Zimbabwe with symptoms, but they are just documented and they are followed up every day for 14 days. As we know, the recommendation is that anybody that could be harboring the infection without having signs for as long as 14 days. So they are followed up for 14 days and the expectation is after the 14 days, if they have not developed any symptoms, then they no longer need to be followed up. So they do not meet the criteria to be called suspect cases.
So which countries are they coming from?
The vast majority are coming from China, but as you know, there are about 18 countries, some in Asia, some in North America, in Europe, that have confirmed cases. So anybody coming from any country with confirmed cases is followed up.
Are you happy with the way Zimbabwe is actually handling this issue of the coronavirus at ports of entry?
So Zimbabwe has implemented the initial recommendations that WHO has given.
That is the WHO country representative is in Zimbabwe, Dr. Alex Kwasasira. We are hearing from him there. Ukhuluma ke ngokuthi kukhanyangazani ke kulabantu ye ababuyile kwele Zimbabwe abavela endaweni lapho kule coronavirus khona. So uthi hayi abantu laba abatshengiseli ukuthi balawo umkhuhlane lowo, kodwa babalandelela ukuthi bebona ukuthi kuhamba njani. Mavulasi.
Kuneyawo vachangobva kupinda muchirongwa. Aiwati nokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Nhasi tiri kutarisa chirwere charura pasi rose, asi chakatanga icho muchina checoronavirus. Tiri kunzwa isu kuti pane nyika pari zvino dzimwewo besides China dziri kunzi idzo chirwere ichi chawanikwa munyika idzodzo. Asi kuchina ndoo kune vazhinji vakabatwa nechirwere ichi uyezve vamwe vakatowanikwa vachishaya. Saka ndoo zvimwe zvatichange tiri kukurukura ipo pano. Munoziva sekuziva kuti Zimbabwe ine vazhinji zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuchina vari kushanda, vamwe vari kudzidza, vamwe vari kuitawo zvimwe zvakasiyana siyana. Takaona mutevedzeri wemutungamiri wenyika Eva Constantino Chiwenga vachienda ivo kunorapwa ikoko kuchina, vakadzoka ivo mwedzi yapfuura. Asi nhasi tichange tiri kutarisa kuti chirwere ichi chamira sei pari zvino, uyezve Zimbabwe yakagadzirira here kuti iwanikwe iyo ichizowanikwa ichirapa kana kuti kubatsira avo vangange vanzi vabatwa nechirwere ichi. Asi ndaita ini hurukuro nemumwe musikana anogara iye kuchina, muzvare Samantha Sibanda, vanga vari kutaura ivo zviri kuitika ikoko kuchina kune vagari vanobva kunyika dzakasiyana siyana dzinosanganisira Zimbabwe nevo vagari vemuchina. Vari kuti ivo kwemavhiki maviri apfuura havasati vabuda mudzimba mavo, vari kutotaurwa ivo kuti haubudi mumba, unogara mumba, uyezve vari kuti chikafu nezvimwewo zvaakunetsa nekuti vakange vasina kutaurirwa kuti vacharambwe vakabatwa mumba, nekuti vari kuti ivo vanhu vakabuda vanogona kunge vachizoenda vachipararira chirwere ichochi. Saka regai tinzwe hurukuro yandaita namuzvare Samantha Sibanda vari muBeijing kuchina. Tinzwe kuti vari kuti kwakamira sei pari zvino.
Inini ndinogara kuBeijing. Zvandingataure pari zvino ndezvekuti kutaura chokwadi handitomboziva zviri kuitika kunze, nokuti takavharirwa tiri palockdown. Saka hatisi kubvumidzwa kubuda mudzimba. Like unogona kubuda mumba mako not ted repaunogara. Kumabasa vanhu havasi kuenda, takanzi tisadzoke kumabasa. Saka kumabasa hakuna munhu ari kuenda kumabasa. Takapiwa date iroro 17 kuti pamundoo patichadzokera kumabasa, zvichireva kuti tinitagara mwedzi wese tisiri kuenda kumabasa. Kuzvikoro zvakangofananawo, zvikoro zvakavharwa, makambani ose akavharwa, hapana vanhu vari kuenda kumabasa. Saka vanhu vari kudzimba. Ofuchi kune ito tumashop tutukutuku ito tunenge tulimo, maybe you know, pama building tumagrosa tutudukuduku tunenge tulipama ndova nukuvure momo, but na iwa rasisina shikafu nukuti kwekutenga kwa cho shikafu maosela shaka varwa. Varu kutanangura ma symptoms acho kuti munungazi sei vaisa ome online kuti ukaono waku kusura kusura temperature ya kuira kushika over. Vaisa manumbers avari kutitumira kumafoni kuti unogona kutaura nana chiremba uvaudza, but vari kuti usaende kuchipatara, unongofona, nokuti kubuda ikoko uko vari kufunga kuti pamwe ndipo paunozospreada. Fuma Zimbabweans sati tanzwa kuti pane anacho chirwere, but tine maZimbabweans akatowandisa ari muWuhan macho momo makatangira outbreak iyoyo. Basically mastudents vanodzidza ikoko kuti tine maZimbabweans zakati wandei, but that certain time zvedu kuti pane anyone ati ane chirwere zvacho.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kuna muzvare Samantha Sibanda vari kuBeijing kuChina. Asi vari kutaura kuti ichokwadi pane nyanya vanoita zvekudzidza, vari kudzidza vari kunzvimbo iyoyi kwakatangira chirwere ichi, asi vari kuti pari zvino havasati vanzwa zvavo kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe here zvakabatwa nechirwere ichi checoronavirus. Kana paine vari pano paVOA Facebook page yedu yeshona vari ikoko kuChina, nokuti ndinoziva kuti tinombotaura nevazhinji variko, nhasi ndomukana wenyu wokuti nyora nyorai namba tigowanikwa tichikufonerai kuti mutipe kuti kwakamira sei uyezve zviri kubatwa sei nekuti muzvare sibanda vari kuti ivo vakaudzwa kuti vanogona kuzobuda mumba muna February musi wa February 17 asi nhasi vanga vari kunditumira message pa messenger vachiti ivo zvinhu hazvina kumira zvakanaka vawanikwa ivo vachitorerwa mapassport nehurumende yemuchina vachiti vanga vari kunzi hanzi mapassport aya ndeye kuti kutorwe maID saka vari kuti havasi kunyatsoziya kuti zviri kufamba sei asi tichange tiri kuvabata munguva inotevera kuti tinzwe kuti kwakamira sei tina Terence Naro ari pano ari kuti hanzi kuBotswana kune one suspected corona victim Calvin Ruvinda ari kuti ndifonerei Terence Naro ari kuti ndifonerei Tawanda Jokora ari kuti Zimbabwe is a province of China if China sneezes Zim catches the flu already unconfirmed reports say over 10 people have the virus in Zimbabwe God help us chemistry moyo ari kuti coronavirus varombo nhaka tinopera Edimu Duwa ari kuti maswera sei kwasisi mavhi ini I'm in Harare vangoti H town ndofunga vari kureva kuti Harare pana semi etos anza meno havo vanodaidza machina munyika apa hakuna madoctor mongeni mube ari kuti muri sei kutetema vhi I'm watching you from Sandton ndofunga vari ku South Africa ku Sandton asi pari zvino tinokumbira kuti nyanya vari ku China kana muri kutinzwa nyorai number tinoziva kuti zvine zvinguva ku China muri pakati pezuva uye vanongati mangwanani mangwanani saka vamwe vanenge vakatorara pari zvino asi kana muripo vari kuChina pindai muchirongwa mutiudzo kuti kwakamira sei uyezve kuti muri kuona sei zviri kuitika izvozvi
yes labantu lapha ke abasebengene ku Studio 7 if you are in Ndebele le Studio 7 ku Facebook page oqala ke ngikhulekani Dube usesinike inombolo yakhe ukuthi sicela lisifonele kuzobuya ke noMeni Ngwenya uthi ngicela limfonele njalo sokutake silomhlanga ecingweni baba mhlanga ungawutshona njani
yathola kithi
ye ungapi mhlanga
eseBotswana
ye kunjani eBotswana
haye eBotswana ngiyathile baba
ye kutwani impela sizokutwa ke kule coronavirus le phosu kuhambelana le Fraser uyazi Fraser yakudala le
ngiyayazi iphola
so kuyafiwa lapha so ngapho kutwani kutwa ngapi? Ifoni yako ndoto yazi ya pampula njani. Wai ngani ya pampa so ifoni yako akuchete mbicha na sisu?
Mani zihile rapo ndawoni.
Ye, mana kuna hapo velo ngahambi. Se nguzo. Vusatini?
Nipa emotuana sema uti wani.
Okuthiwa ulo mkhuhlane wona lo.
Okuthiwa ula umkhuhlane nalo.
Ye, liqaphele phela mzana.
Ngamelela ama results uI South Africa ukuthi sizwe ukuthi kuhamba njani. Siyethukile inkosi silapha.
Wena ungaphi useHabrun?
Amina ngilapha.
Ye, ifoni yakho madodo yazi. Besikhuluma nje kamnandi angazi ifoni yakho indaba iphampula kangaka. So kodwa sikuzwile mfowethu ungathina lokusaza
lihlale lingifonela baba
hayi siyaphila siyabonga kakhulu baba sizayenza njani
abongalani
ye papa so this gentleman is in Botswana he's saying there is a suspected case in Botswana and it's just breaking out there so he was giving us that information
pana mbongeni ncube ari kuti please call me saka tichaedza kufonera nevamwe vatanga atambonyorera ipo pano paFacebook vanyora vachiti call me saka tichaedza kuvafonera kuti tinzwe kuti zvii zviri kuitika kunzvimbo dzavari asi vazhinji gives a lot of people are actually saying Zimbabwe is in a very tight position because at the moment there are no doctors especially in government hospitals they've been on strike for over I think it's now nearly 4 months
no it's about 5 and a half now
yes so they're since saying September, hopefully you know this coronavirus does not come to Zimbabwe because we understand that the health minister was saying Zimbabwe is a secondary country so most of the screening is actually being done in places like Ethiopia South Africa and other countries but as we were discussing earlier on I think Zimbabwe is saying yes they are screening at the airports but it's not as strict as other countries which are first countries they are secondary.
In fact, what Dr. Alex Kasasira said was you know, there are some people who have got direct flights from China. So Zimbabwe, like any other country, stressed this, said Zimbabwe, like any other country, is at risk. So they are doing everything that they can do in terms of placing people at the same level with any other country. So they are screening this virus at all levels. And they said they're actually using WHO standards. And out of those standards, they are trying to say, forget about that, it becomes a so-called secondary country. It says, no, let's make it a first landing point so that they do the screening properly.
I'm hoping that that message gets to government because, you know, a lot of people actually are afraid, because speaking to this young lady and in China, she was actually saying, you know, the information that's also filtering through to them, they kind of feel like the information is being restricted. That, you know, the situation is much worse than they are being told. But she says she has confidence that the Chinese government can take care of this and that they will be able, you know, to ensure them in due course that they can go out after the 17th.
Yes, and what people are fearing mostly is that, you know, according to some reports, the infection is difficult to spot.
Yes.
Actually, to stop, because some cases are not severe as per the way you see, look at a person. But can somebody can spread the virus, you know, without noticing?
That's exactly what she said. She actually said that they've been told you can live within your community, but you cannot live outside the gate.
Yeah.
So if you live in a gated community, you are stuck there for two weeks.
Mm-hmm.
She says, you know, you can call, you can do whatever you want, but you can't go to work, you can't go anywhere, no transport, nothing is moving, it's a standstill.
That's right. So this reminds us of the swine flu. You still remember that actually killed a lot of people, and Ebola and all those kind of diseases. So Zululanda was still looking at the corner of Napo. And on the CNA, you go to China, Nangapingapi, Genan Kulamanje, Ushero, Stokani Pelangi Corona, virus laying as an situation about to Zima. So, Sizulege Uti Emazueni, Achineo, Kanzan, Kutanilo, Sunganya Memetega, Kunapake, Golemeliga, Kulavan to Kumbe Bafiga, Abata to Kumbe, Ababili, Ongani civil, but Usovanagoti, Bala, Umkutanilo. Uzobuyake, where is Zimbabwe, Zogotra, I, Aguabilo Muntu. Also, Twage, Utwele Lumkutan, Lobakulabanto Babu, Velomena Mazwe, Bangena Ye, Kototuabak, and Kangela Sibili, a little bomb, Futi, a Sugalapumun to Uyangapi, Jalo Ebe Loke Londra, Utuhamba Loke Lunjan. So, Utata, 14 days, Utumte Loke Kangela, Utigambe, Umkutan Lua, our Pumelet again. So, Gunjalo Gamavlas.
To Dr. Ndaba Mwambo, your upper Facebook page, we have your Shona Munashe Mtero, annual at Tindifonerei, Raymond Nyoka at Tindifonerei, Akatipa number Zake, Terence Nubu, and Tindifonerei, please, and to open them Churonga, and to Dakunya Sotins, Gutinia, coronavirus, Yakamira say, Albert Tranish, and Tindifonerei, Muraja, Panastancia, Arutindifonerei, Tawanda Chitsiga, Elfias Makoni, Chigudu Guze. Anze ndifonerei, please, ndaka kumirirai. Asi ndukunzu wati tina kola, regaite ndi kwa vari. Halo, kola? Ai, watiri wadi. Menu kana muru kukwanza wambo, famba, famba, pamuri, papa.
Ya. Mungindwa.
Ya, ndaka kukunzu wetu. Kutu ora nani uyeje, muri kupi?
Muru kutu ora na ino kibodo, aruketa.
Okay, ita ora iti nzuwe mkoma. South Africa, Varkuta or Anisha, as we wish Varkutichi, Varkuyambira, Vagari, Mumokimitesi.
Yeah, it is what do Manya who got this second of Ketuan, but one
Zvinenge zvakubata ikoko vari kuti chii?
izvozvo ari kungotaura izvozvo kuti zvinokonzerwawo sometimes tinogona kubata munhu anenge agara nezvimwe zvinomunesa like kuneseka nekufema chirwere chiri chiri kuidi kwaari kuti zvimuafekta saka ndozvo zvimwe zvavari kutaura kuti vanhu ngavagare vari
aiwa tinokutendai hanzvadzi muve nezuva rakanaka uyezve garai mozvidzivirira ikoko
ndatenda hangu tete muwane zuva rakanaka
babai regai titore mamwe kola hallo kola
yes hanzvadzi makadii
aiwa tiri wadii makadii iko ikoko
aiwa kuno tinofara
tiri kutaura nani uyezve muri kupi
muri kutaura nachindaigo ndiri kudrc
kudrc kwakadii uko
kuri kungotyisa wahanzvadzi nenyaya yechirwere chiri kutaurika ichi
saka ikoko vari kuzvibata sei imi vari kunyatsotsanangura here kuti unoziva sei uyezve kana uchinge wati wachibata unoita zvakadai nezvakadai vari kuti chii
basically tiri mumamainds saka hapana kana dzidziso iri kupiwa kuwanhu asi chatakangokwanisa kunotisa nezuro ndechekuti waingopinda mudzimota dzedu achisprayer ukavabvunza kuti why are you doing this wari kungotaura kuti tikususpekta kuti panogona kunga paine something chirwere chinogona kunga chiripo but isu nekuziva kuti nekuteererawo news nekuverenga manewspaper tikutongoziva kuti ndonyaya yacho because tipa mamainds emachina
saka vari kuspraya chii vanenge vachiexplaina here kuti chii chavari kukuspraya
hawana any explanation
asi pane mamwe here vamwe vanobva kuchina ikoko vatsva vari kuuya vachizoshanya pamamaine enyaya sezvo mati mamaine emachina
watoripo like izvozvo vako vari kumaholidays kuchina saka wanga wachangobva kuchina maybe iwo they knew kuti kune chirwere chiriko kuchina saka vari kuspraya mudzimota dzedu and all the like because we came nemadeliveries kubva kusouth africa saka vari kuti ukasvikawo vari kuspraya mudzimota dzenyu and all the like but hawana any dzidziso yavari kupa kuwana if anything happens you do this and do this hapana tikutonzwawo mumanews basically pastudio 7 achii kana uchinge waasekitwawo kanga masystems akadai neakadai then you do this and that but ivo hapana dzidziso yavari kupa kuwana
aiwa mashoko makukutu tinotenda kuti at least mataura imi kuti muri kutonzwa ipo pano pastudio 7 aiwa ticharamba tichiedza kuti mazuva anotevera yatowane vana chiremba vanouya vachikurukura uyezve vachiedza kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti ndezvipi zviri kuitika uyezve kuti mungaite sei asi kuna sisi vatataura navo vekuchina vati kuchina ikoko vari kubva vanzi musauye kuchipatara garai ikoko saka ndiri kunzwa imi muri kuti pane vakatobva kuchina vari kubva kumaholiday saka handisi kuziva kuti ipapo hurumende yeimomo mudrc iri kupabatawo sei
like I said kuti hapana any dzidziso iri kupiwa kuwanhu pamaini patiri asi kuti isusu nekunzwawo nekuteerera studio 7 kuti kune chirwere chiriko saka iwo nekupreya kwavari kuita mudzimota dzedu tangofungira kuti ndo zvinogona kunga zviri kukonzera kuti vasipe mudzimota dzavari
aiwa tinotenda uyezve tinoshuwira kuti chirwere ichi chisakubatei muchadzokera riini kusouth africa
basically maybe 2 weeks time tinenge tichiri muno mukongo
mune murimo kwe 2 weeks
yeah it could be 2 weeks or more it's like tinosenzera kusouth africa todrive matrack so when we came here with the deliveries we also load maloads anodzokera kuJoburg so it could be a bit delays kuti tinogona ita 2 or 3 weeks more tiri muno mudrc
aiwa tinoshuvira kuti zvinofamba hazvo zvakanaka mukoma
ya neniwo ndiyo shuviro yanguwo kuti zvinofambawo zvakanaka
babai A call there from DRC. This is a Zimbabwean who's a truck driver, but he says he actually was delivering some goods at a mine owned by some Chinese, and he says the Chinese employers have been spraying in their cars when they come to deliver goods, but they are not saying exactly why they are spraying. And he says what's frightening for him is that there were actually some Chinese who were in China because it was the Chinese New Year, I think, the last few weeks.
Yes.
But they came back to Botswana and they just arrived. So he's saying he's not sure now what's going on because he thought people were, you know, not being allowed to leave China. But he says they are spraying their cars, but really not explaining. And one interesting thing that he said he actually is learning more about the coronavirus, from Studio 7. So he says, please keep up, you know, this awareness campaign because most people are not even telling people out there what the virus is about and how they, you know, what symptoms they can look out for and what to do if they find these symptoms.
Yes, sizokuthethwa silomlalela abacingweni. Baba, kunjani? Kuthiwa ngumama. Sabona mama.
Yebo, kunjani?
Siyaphila, sondele efonini ntombi endala. Uthi ngikuze kuhle. Ngikhuluma lobani mama?
Mankomazana ebhinda.
Ye, Mankomazana kunjani?
Siyaphila njani?
Siyaphila, ebhinga kunjani khona ngalo?
Ebhinga sikhalisa lizulu asiliboni.
Oh, akula zulu yebakithi.
Hayi, izulu yalihle.
Ube selizwile ke ngomkhuhlane lo okuthiwa yi-coronavirus. Selikuzwile khonokho?
Ye, ngiyakuzwa khonapha.
Bathini abantu khonapho ngakhonokho?
Ah, lapha kithi akukafiki.
Belizwe kuthiwa kuhamba njani?
Nje kungumkhuhlane okhulunywayo nje ukuthi uyaqhamuka kubo-China ngani.
Likuzwe ngobani manje?
Sikuzwe enyizini khonapha kwashington dc.
Ko likuzwe kustudio 7?
Ye, ndalele khona.
Ye, pho manje wena ngokuzwa kwakho uzwa kuthiwa kumele wenzeni ukuthi ungawubambi umkhuhlane lo?
Ngizwa bathi lapha kumele nanzelela ukuthi singabambani nabavela kwamanye amazwe, singathawulani noma ukusondelelana nje.
Uhulumende ke kakalitsheli ngakho khonokho?
Hhayi, uhulumende bengakafuni.
Emaklinika-ke abakhulumi ngakho?
Hhayi, besingakakuzwa la.
So likuze emsakazweni kuphela?
Ye.
Ye, so ungathini? Tshela uhulumende ufuna ukumtshela khona ngomkhuhlane lo xa ufuna ukuthi kumbe balincede khona ngapha.
Hayi, sinaba sithi ngabe uhulumende uyakhankasa kusesemasinyani kuse kuzinzi umkhuhlane lo ongakaxhapheli kithi ngapha.
Ehe, hayi ke siyabonga mama, phosela okugcina.
Hayi, nami ngiyabonga ukuthi ngabe bayakuzwisisa lokho esikushoyo singabantu kuhulumende ngabe bekuza kuba ngcono libe lela.
Hayi, siyabonga kakhulu ke, ube nempela fike enhle Mankomazana.
Hayi, siyabonga, lihlala lisinta phela kuhleli.
Hayi, siyakwenza njalo. Talumba, ngikhulume kuhle uthi Talumba?
Hayi, yikho sibili.
Ye, bye-bye mama.
Hayi, yabonga.
So that is a lady Mankomazana in Mbinga. So she's saying that you know, she has heard about the coronavirus via Studio 7.
Very
so she says what she knows is that people must not just greet each other by shaking hands and getting next to a person who is infected or things like that. But she says there's nothing, no information from the government. So the government has not even told them about the outbreak of the disease in China. So she's a person who says the government should do a lot, you know, in terms of conscientizing the public about the disease. So again, so talk this slow about what does it go in. Baba Vodloza, kunjani?
Ngiyaphila baba, kunjani?
Ngiyaphila Vodloza. Akutsho Vodloza ungaphi khonapho mzali?
Eh.
Ukuphi?
Ngivela kude kraya.
Yebo.
Ngise South Hillbro. South Africa, Hillbro.
Kunjani Hillbro?
Hayi, Hillbro, right.
Abakakhulumi nge coronavirus kulamo.
Against.
Hmm.
Ngikuzolabo tengathi network.
Oh yeah, so ke abakhulumi ngecoronavirus. Sizokutwa phela kule virus lapha enzima lapho. Abalitsheli ngakho.
Hayi ngapha thine elibro.
Hey,
elibro hayi asikayibo.
Yey kodwa
ngapha asikayiboni impela
elibro. Kodwa bayakhuluma ngakho yini mzala?
Hayi, njengomuntu ohlala ebhizi kakhulu emsebenzini, ayisekusizwa bedi kwezinye indawo.
Aha. So kodwa uzokuthiwa ngumkhuhlane onjani? Wena ngokuzwa kwakho, uzokuthiwa ngumkhuhlane onjani?
Asikabi nesiqiniseko. Asikabi nesiqiniseko esigcwele. Besibonga ukuzwa beyisho, beyixoxa ngayo nje ukuthi kuthiwa sukhona, kodwa-ke asazi kanjani ukuthi kuliqiniso yini.
Ye, baphosa ukufanisa phela le Fraser. Usayazi ifreza lena ikhulunywa ngabadala kudala ukuthi ungani yifreza uyakhumbula influenza lena ikhulunywa ngabadala bathi kuyaphosa ukuhambelana phela mzana bathi kuyahambelana khona
kube nje bakhuluma sesike sabona mhlawumbe kuvela omunye oseke lokho ya besiyoyi-understand besiyoyibona ukuthi ngempela yiyona iyiqiniso.
Oh hayi kunjalo ke Vodloza. Siyabonga kakhulu phosela lokugcina ba. Phosela lokugcina Vodloza.
Okay.
Ye, fakele lokugcina. Eh.
Ngibonga
kakhulu. Hayi no, sibongile kakhulu Vodloza, ungathina kusasa ba. So that is Mr. Vodloza in Hillbrow. He's saying that he hasn't heard much about this disease except that, you know, people talk about it here and there.
Mm-hmm.
But not much, you know.
Hello caller.
Hallo, ndine mazela simasera sei namko makips.
Ai water square, tiri kutaura nani uye zvemuri kupi?
Na mkoma Donald Grassenberg.
Ah, nasi vamba mati fefefe mapinda pana pa pachirongwa mu new studio tokutambira mkoma Donald zviri sei kwamuri ikoko.
Ah, kuno kuri nani ndio nyaya hayo ye coronavirus yatongo wakujaina ya uraya vanhu. Nekune dzimwe nyika yakuda kupinda pinda chitekeshera.
Ehe, muri kuona sei izvi?
Ndinoona hangu sekungoti chatinoda ndechekuti isusu kuno kwedu kusaidi kwedu kuti titaura hedu hatisi kuti ikoko kwairi kuuraya vanhu kwakanda zvinga vanhu zvakanaka asi kuti kuno kusekusaidi kwedu sekuzimbabwe nekuno kuafrica kwedu ko ndee vakwanisa kuti vamanyamanya vadzivirira nokuti vanoti prevenge zvere zvanikiwa havachiona kuti isati yadi kana vachiwa vanobva ikoko vanoonekwa zvinotengesa vachinotenga kuchina va vachitombeitwa isolation vachionekwa vachiongororwa panodzika ndege paya kwetwa matano anotogwa kuti vachingodzika munhu angodzika ichangana vamwe vanhu ombodzika omboongororwa kuti haana here chi kunge abatira kana haana masainzi nemasymptoms echigwere chere pane kuti tisasangane nevamwe nokuti vakasangana vamwe hatizozivi kuti pamwe akabatira here ikoku panga ari saka ndorasa kuti asi kuti ndorasa kuti nyika yedu inogona kunge isina kana achaimboprepare kuno kutoona hedu health minister angu achimanyamanya mazuva ana angu achimbopa press statement vachitaurawo kuti vagadzira vane zvipatara zvavaisa pasaidi zvekuti indisensi yekuti paitika ripoti yekubvipa kana kuti pasaspekta kuti pane aonekwa anga afungidzikwa kuti anga nechigwere pane zvipatara zvapeswa pasaidi ndo zvi zvakamirira chigwere ichocho kuti zvichiotasana nechigwere ichocho ina tikazvi kuti kuzimbabwe pane pachipatarawo heri one chanzi chaiswawo chekuti ichazo kana pakazo incase yekuti paitikawo emergency yakadaro panogona kunge pane hospital one inozikamwa unzi izvi hatizivi kuti takaprepare zvakadii ndo zvinogona kunoita kunyika kwedu
aiwa mashoko
aripo nde kuti tigadzirire asi kana noti notinogona kungosvika nokuti sekufamba kunongoitawo vanhu chinongo ichingofambawo nekufamba kuita vanhu saka chinogona kungosvika chanzi kuti chinogona svika ingavavo inogona ngovapowo hatishuvire noti chisvike kwedu asi zvinofanga kuti tinge takaprepare takagadzirirawo senyika
ikoko kusouth africa mukoma Donald vari kuti chii sekutaura kwamaita mati gurukota rezveutano vari kupota vachiuya vachitaura vari kuti kwapedo nepamuri ipapo tomboti manzwa zviri kutaurwa izvi kuti unoita kunge uda kubatwa neflu zvakadai dai dai munobva maenda kupi
sofa pazvipatara zvandahwa zviri kudai Charlotte Maxwell kujobheki zvipatara zvandazvo sofa kuno kunoti westi kwandiri handisati ndadzwa kuti chipatara chingava chiri designated pane izvozvo ndechipi zvinogona zobudiswawo nokufamba nenguva bati zvandahwa zviri kujobheki asi at least zvitoripo munyika zvatozikamwa unziwo nyika yakagadzirira sei kasi vari kuti pavanhu vari kudzika pava kuti like pane control pavanhu mamovement yavanhu vari kubva kuchina nekunana east kunana asiawo pavanenge paoliver tambo international airport pavanenge vari kuita sekumonita pamafambiro anoita vanhu vanonge vachidzika vachibva ikoko vanenge inosingazivi kuti kwedu kune kwarandanyoko here kuti vanosvika kana kuti zvongoti vasvika vanongosangana nevamwe zvokuita sekuti mwana wehuku anga amboenda ukaudzoka vapinda muna mai mapapiro amai atozivi ipapo
aya kuva dhona kuti mabva mavharisa tinotenda chaizvo
aita basa achingokumbira kungoti de hurumende yeduwo tozai kuti inotambura tambura chose asi apa angaimboita mashiriasi
aiwaizvozvimamai
machesisi akadai asi vekuti timatore sedambe kana kuti ngavato kana vasingakwanisi pachavo ngavachitendera mango anokwanisa abatsire nepaanogara napo
kuti hurumende
inini ine history yekurambidza mango kushanda munhu zvakasununguka saka apa ngava chitombotendera kuti vana Oxfam care plan vachitomboita basa
pachavo
atozai kuti akakwanisi.
Aiwa, tinotenda mukoma Donald. Muve neweekend yakanaka uyezve muzvichengetedze
ikoko. Magona, ende makachena, tete mazvida zvinhasi makachena zvekuti tu.
Ah, tinotenda. Muve neweekend yakanaka. Bye bye.
Baita basi. Bye bye.
Gibbs, that's there is our top fan here on VOA. He's shown our Facebook page. Donald is saying that in South Africa, the health minister has actually been coming out and, you know, saying, you know, identifying certain hospitals that if you should see these symptoms, you should go to this hospital. But he says his biggest fear is that Zimbabwe may not be ready. So he's just, you know, he was taking a lighter moment there, just saying, oh, today you look very smart. So I think it's the studio, I think. I don't know. But,
yeah, maybe.
Over to
you. So we've got a video of some person who was talking about the coronavirus, and the video was taken by Reuters. So let's listen to what this person is saying.
In China, mass production of face masks to try to stop the spread of coronavirus. The government has been pushing manufacturers to increase production due to rising demand, and the number they can make in one factory alone is staggering.
I work on 25,000 masks for one shift. It's kind of tiring, but we have no choice when facing an epidemic situation. We must produce more masks.
It's not hard to see why they're making so many. On Friday, long queues snaked around pharmacies in neighbouring Hong Kong, residents desperate to get hold of one. But confusion is now spreading over whether people should wear a mask in the first place. Friday's edition of Singapore's main newspaper told readers not to wear one if you are well, and Australia and Taiwan have said healthy people don't need one. But Australia has also released 1 million masks from the national medical stockpile, and Taiwan has imposed a ban on exporting masks, and its railway administration said if the virus continues to spread, it will refuse passengers who aren't wearing one. In Hong Kong, a lawmaker who chairs the city's government health services panel was criticised after she shared a video showing people how to steam and reuse disposable face masks. There's been unusual advice in India, where the government suggested a traditional concoction that includes ginger and holy basil as protection. And in Myanmar, a minister was rebuked for sharing a Facebook post that advised people to eat more onions. Back in China, the mask production line continues apace. Official guidance from the World Health Organization makes no mention of wearing a face mask to protect against the virus, but its website does not specifically advise against them.
That's a report from Reuters, and you can hear somebody advised people to eat onions. So anyway,
I mean, we're going to be seeing a whole lot of new ways of preventing. I know Africa is very good, so our traditional healers will be very busy, I think, Gibbs, you know, on the lookout.
Not only that, we can have kids with names Corona.
Ah,
you know,
of course.
Usually you get those. So Sloba Bunkomo, Lafetkoen, Baba Nkomo, Mwa Uchonanjan. Hayi siyaphila Nkomo, ye ungapi? Ungapi konapho baba?
Eh. Ngise eGoli baba.
Ye kunjani eGoli?
Ngiyadana kuvela. Hayi, dana kuvela ngapha sifuna ukuchika.
Bathini ngecoronavirus leyo?
Icoronavirus lesibozamisa izobona mabeshu bona ezindabeni badayi bayilindele. Bayilindele sebene ngomumo ikakhulu bathi ma-airport, baphuma ama-airport ukuthi mangikhona bangathi bame ngomumo khona. Manje mina ngizibuza ukuthi babe bengumumo e-airport and then kuyakhulu into ezile China sekozama aziqhamuki nge-Oliver Tambo International Airport.
Zingena
ngalokhu njani ama lakhi nje abantu ma bebuya abantu base-China angiboni babuya nge-airport mina babuya kakhulu ngemigumbi laba bantu. So ngazidlala emgumbini ma beqhamuka lapho ukuthi khona ngale bakule ndawo basuka bebahlole khona na ngoba the most yabo bagcwele kakhulu lapha edrobheni lapha ababeya kunale mithwalo yabo le ababeya bezithengisa izinto zabo zama-China lezi. So ngizibuza ukuthi khona lapho sihombazami uma sihamba sizula nabamashobhana la ngeke size sitshayiswa nendawo i-coronavirus
ngona
mbona ngatigola siphepana khona nje once ngiwafika umuntu oyedwa ne-coronavirus eyipho siphelile
abantu singathi bayithukile abantu khonapho ngoku
abantu abayithuka ngekhorona yabona into ma ungausiza sayibonela ezindabeni hayi yabo ungathukanga kangako abantu vela kula muntu okhuluma kangayo yabona kodwa-ke ma ungazwakala ukuthi anampo 1-2 njenge-swine flu liya ayisingenela abantu yibo la bantu abaqalisa ukuthaa uphamisa kona indlela manje ubone ukuthi a lana ukufa kuseduzane kodwa isakhulunyakala nje usazwakalele ukuthi njengamanje ngoba ngizwele ukuthi awulo muntu oyedwa uthatha ngolokuthi ngabulayo ubokabubonile hhayi sikuthathi njengento ekutheni abantu sethuswa into sesiyibona khona seduzane yibo ngitho into yabona kakhulu abantu ababuya e-China angiboni mina ukuthi basebenzisa kakhulu i-airport bangena ngemikhumbi okuthi yabona kakhulu lawo e-South Africa lona igoli leli yikho ngibona ngathi ukuthi abeseningiwuplan ukuthi ngashisha libanjwe yi-coronavirus and futhi maye coronavirus umuntu wakhona engangene be munye nje eyipho hhayi kuphelile
hhayi siyakuzwa kakhulu Nkomo sibonge kakhulu baba ube nempela viki enhle baba
kulungile baba
okay okay bye bye so that is Mr. Nkomo is in Johannesburg.
Mm-hmm.
You are saying his fear is that maybe this coronavirus may come through the ships, you know, in South Africa. He says the health authorities may be concentrating on airports.
Mm-hmm.
And yet it may come the other way around. So he's very scared about, you know, what can happen.
Mm-hmm. I think Tina Kola, Ripanare. Hello, Kola.
Hey,
what's the way, Magadivo? I watched what did you say?
Na moyo, mna wa moyo, mtu wana mfundisi moyo.
Makadi mfundisi moyo.
Sino rarama, ndiyo dambu zikoridi nge korone.
Taura itinswi.
Ya, rega, hindi tauru umashoko zangu mashoma. Ndosa mfundisi dambu zikoridi uweleche coronavirus. Uweleche achiki sawa nwaga wanda, mati miro. Kaji zoguti achira pike, ndi wanu wanu nza wabuda mzimba, gara umo mkuma zoma jingi. Chiwe chakadai chiwe chinochiisa chinotambudza nenaye kuti chiri vanhu vakazama kuti vachigadzirire kuti kachinge chasvika todai chimwe zvimwe zviri kutambudzirwa zvano nokufa kwakaita vanhu vakawanda kunyika yechina nevamwe vazhinji vari kurwara nacho nokuti dai mwari vakatungamira nokuti zvimwe zvirwere zvakafana izvizvi zvinouya vanhu vasingagoni kuziva kuti vanozvibatsira nei pachinozogoniwa kuwanika mushonga wacho chinenge chapedza vanhu vakawanda ende futi nyika dzose dzinovhunduka nacho kuti vanhu vanobva vakati vachabvhunduka pindi saka rimwe rimwe dzidziko rakafanana iroro saka tinongodai kuti dai mwari vakaita kuti chirwere chakadai chigone kupera nokukurumidza nokuti vanhu vatongosara njiro ramwari kuti ndo vanoziva izvi zvose zvinokonzera maproblema anoitika pasi asi tinoziva zvedu senzere dzeduwo vanhu venyama tinokuzivawo kuti kudai tikadai tikadai asi patinotidai tikadai tikadai zvinozozikwana vakatora nguva like zvakaitika ibhola iya yaisedzwa futi vanhu vaiona kana mabhodha pataibva kaoziva kuti ichinda mabhodha taimiswa chipinda mataipinda saka tiri kungochema nedambudzikure chirwere chatyisa vanhu vakawanda chifanwa kuona chipazvakudai
saka imomo mamunogara vari kuwana vachikupai ruziviso here kuti munofanira kuti modai uyezve endai kuzvipatara izvi neizvi kwakamira sei
chokwadi chakanaka kuno kwatiri kunokuruzitiri kuziwa hatisatanzwa kuti muno matichapinda hatisatanzwa kuti afrikangoa kuti tanzi kubotswana ndokwatanzi munhu wando watanzwaaaacho ndokugara tichiteera manyuzi kuteera kubva vikino ndiyo ndinokutirwa nezvayo
nhare dzenyu manje mfundisi nhare dzenyu dzaakuita jelas saka aiwa regai tikubatai munguva inotevera timbotora vamwe
aiwa tinototeera nepamatipa ipapo torai zvenyu vamwe amen
amen aiwa tiri kunzwa they were hearing from mufundisi moyo he's always really on the program but heis saying that he's really afraid that if this disease comes to zimbabwe ish there's going to be a lot of mayhem because he says he's not sure that Zimbabwe is prepared, but in South Africa, at least they're getting information, but he hasn't yet heard a lot about what's going on.
Yes, so talk is ngabe silobaba munye sekungani. What is uthi silobani? Ecingwani ngikhuluma lobani?
Oh,
yeah, melo sikunjani baba?
Hayi yaphila.
Ungapi? Isibonga uThembani?
South Africa, South Africa eligo.
Ye, akutsho ukuthi wena uzwe kuthiwani ngecoronavirus leyi
hayi ngapetaaaabaeChinaaeSouth Africa
baseChina khona manje
baseChina
abantu bathini ngakhona
hayi abantu basayelebhakeni phela manje amani okuthi nemithandazo yesikwesi unkulunkulu ngabe kuyenziwa itholakala ukuthi bakhona basinyane singakafika e-Africa e-Africa kulokwenziwa kokuthi okhulu bendaba-ke abanazimali ezibhedlela njengobona esikhanye ukuthi abantu abaningi bakuthiwe amaglobhuzela amakhala manje singase-Afrika kuba nzima kakhulu ngoba ukuningi kwabantu amazoma aningi ahluphela okunye futhi ofise-Afrika kudolobha sekulule kakhulu emadolobheni lapha othi ikhuthane kuba lula ukuthi layo sibhedlele ngamandla ngenxa yesedolobha ukuthihambele ekhona e-Afrika
kodwa abantu bayethukile yini kakhulu kolapha
hayi kona abantu bethukile mpela ngendlela amukhela khona ongangigijima gakhona pha kusuka kwethuze la umuthi wakhona ungatholakala
aha so
sebeawumuthi uyatholakala esisiba yona
ye ye so sebebona ngazani yifleza le kuyayo
yifleza le yafika mpela yaqeda abantu
kulobu zima hayi silethemba lokuthi asuzufika khonapho siyabonga kakhulu ungadinelwa kusasa baba okay siyabonga kakhulu ke babayi so this gentleman is in South Africa he's saying the challenge that Africa will have is on health standards so he says the health standards in many countries are very low so it would be even difficult for them to source masks. You know these masks that we see?
Yeah, that we were seeing.
Yeah,
yes.
So he says maybe some countries won't even have enough to help people in terms of an outbreak, if there is an outbreak somewhere. He says, for example, let's say in Johannesburg or Zimbabwe, if there's that outbreak and there are no masks, what do you do?
So I think, really scared, you know, in Zimbabwe, most people are not worried about the mask, but just that the actual hospitals are not functioning and there are no doctors.
That's exactly what he's saying. Health standards, very low.
Yeah. Pana Shamaine Mopfurutsa Arguti Anzinditetetere Kuno Ndirim Kore Kore We Urungwe Tenja Kuti Chirwere Che Corona Anzi Virasi Ndifone Rei. So she's speaking in Chikore Kore. she's saying that she said about this coronavirus, but she wants to speak in her language, so we should call her. Terence Naro, Aripanapa, Arkunyorao, Jairos, we Arsenal, Chikura, Maskura says, it's Mavi, Shirwereji, Chikapinda Muzimu, Panofiwa, Imo Mushipatara, Munama Bandage, Chaiwo, Kusotimushonga, Jayo, Kungoji, and Kungoji Sakunamari, watching from Cape Town. I'm hearing that there's a caller, but hello, Shemaine.
Mine Simbele.
Ai wati ne Simba makadiko ko ku rungo ko.
Ai ati fara ti tokutata kwa pakata pano tenza kuchacha kale chizo icha chiri kutaura iche corona inji.
Ah taura itinzwe tiri kunzwa muri kutaura muri pa hurungo apo musitaura zvenyu. Skore kore.
Ngokurudzira kudai vaya hurumende yaite kuti aitoma awareness campaign kukurudzira nende yakuti hazviziva kuti chiwere chisizvo zvino yacho nepasanwana nokugumana nokumhorisana nemanja kudai nekuita conduct saka panofanira kuti wadzidzisoka
saka kwamuruko dzidziso iri kusvika here makachinzwa nezvacho kupi
takachinzwawo makada masocial media machinongositahwawo muntu chinongosidai ukangogumana nemabiy ako anenge ainacho retapurana asi mumanhu chaivo munhu ana ambu yedu naana azeku asati zvasvika munhu vasingotaura kuti yakare korona akazive kuti chii pakare pavo
saka muri kupota musina wanyeya here musi vaudza ka kuti korona inorevei
ndezviri kwataudza kuti yeshua naambuya nanasekuru chirwere ichidiburira nekwavari kuchina kuyoku saka noto musi itotanhana musanhange musamhoresana kana mangonzva miri kudai so munifanira kuna nhanga wachipatara
zvino makanzva here kuti munofanira kunzwa kuti zvinei zvaita sei taurai tinzwi
zvinzava kuti chikwanzva miri wako dziwa nekunzva mabaya enyu muni yakare netawa nechirungu iyi unofanira kusatsipikira ndezvinenge zviratidzo zvacheni chirwere chacho chichitawa iyi
saka ikoko hanzvadzi kune zvipatara here kana makirinika ari pedo nehurungwe kwamuruko
ya makirinika aripo zvavo nemukatuma aripo asi pakudzidzisa nhingina nezvenhingi ndezvati zvabudika kunoti zvifambe muvanhu zvinongo zvinzvewo mumasocial media akati asi zviparidziro but panenge paakudiwa vakuruvakuru vanangaranangara nezveutano vachipinda mukati mumwe
saka muri kubata mabasa api ikoko yawe
ini manje zvandoita manje iye apa nendazigadzirawo tinhetembo nechikorokori pamusoro penhengi pechirwere chakare chekorora ichi ndikupota zvinoteke mutepenyura panhengi pamasocial media apo tinogadzira zvechikorokore zvokutiti mwaio takutumire mimboitetekera
imboita ikatinzwe vanhu vambosinzwa zvavo vasitapiririwa kudai
naiwe korona iwe naiwe korona udiitewo kudii naiwe korona ruchirwere waiko korona vhairasi taitewo kusewa miri taite kunzwa miri kuti mbombombo wakarewo usingarapika abi yako wanorapika korona vhairasi watisewesa
aiwa kamutakunanzva ako tichazokufonerai kana tapedza chirongwa tinyatsonzwa zvamuri kuita kuti vamwe vadzidzewo nekuti vakanzwa nedetembo yenyu vanogona kunzwa kuti chirwere ichi vanogona kuenda kupi pazvipatara zviri pedo nekwamuri ikoko aiwa muve nezuva rakanaka newekend yakanaka Interesting there, Gibbs. We have a young man who says he's an artist. He actually has a poetry that he does, Detembo, but he speaks Chikore-Kore. So he just did one day where he's really talking about what he thinks coronavirus is about. And he's saying he learned about it on social media, but there is no awareness program that is actually being given by the government, and he wishes that the government could do more. And what pane mumwe zvakare ari parunare. Hello, caller. Hello, caller.
Hello.
Hey, tukutaura nani uyezve muri kupi?
Nagibe ndakapatsira ari South Africa Johannesburg.
Taura itinzwi.
Ndinoda kutaurawo pamusoro pechirwere checoronavirus.
Taura yenyu.
Ya, ndinoti hurumende yedu yeZimbabwe, please, dai yaonozvisisa nguva ichiripo. Nekuti dambudziko ratika runyika medu rekuti zvipatara hazvina madokta havatoenda kuchipatara mishonga hakuna once chirwere ichitanga kuda munyika medu ka kwatiri isu varombo tinopera kufa ngo vachinorapa kuti zvine nyika
saka muri kuti imi dai vanga vakateerera zvii zvamungataura muchidimbo
ndavanzwe tsitsi nemhuri yezimbabwe ivo vakuru vekuru vehurumende yedu iri kutonga muzimbabwe ngavanzwe tsitsi nesuvana rezimbabwe nekuti ivo vakawana chava chavawana vanotiza munyika mavo vachinorapwa outside isu hatina mari dzokuenda kunorapwa kune dzimwe nyika saka ngavanzwe tsitsi vabate vashandi vehurumende zvakanaka manesi madokita vodzoka muzvipatara zvavo mishonga yawanika munyika medu
aiwa tinokutendai chaizvo hanzvadzi muve nezuva rakanaka regai titore vamwe kola hallo kola
hallo
tiri kutaura nani uyezve muri kupi
jackson chironga ndiri kudrc
drc nhasi yakabaka panapa taurai tinzwe kwakamira sei
kuri kudrc titonzwawo nyaya yechirwere ichikubva kustudio 7
musadaro
hapana zvatitomboziva kuno kutonzwa pastudio 7 ipapo
saka ikoko kudrc muri kuita mabasa api uyezve vari kupa here dzidziso kana kungotiwo dai mukaona zvakadai modai modai
ivini ndiri driver track saka hapana vakadzidzisi vatikuwana nezuro manheru ndopavaitigofamba nemoto yavo vachinzospreya asi kuti vabvunze kuti zvavari kuspreya ndezvei havatombozive varombotiwo kodzivirira chirwere
Saka apa muri kugara
imi? Mapera ya zvazvo tobirina.
Ehe.
Ta TV kuno kuti aitombona vaitara TV. Saka kuya kwakaita maChina manje TV yacho yese yangu yakangochirwa zvakutaura kuti China chega chega kuti hapana zvatinomboziva kana kuti zvio kuti zvinobuda papa hapana zvatinomboziva.
Muri kuti kuya kwakaita maChina, maChina akauya kupi?
Aka ndiva kushandisa maini yati inozvitenge singurume.
Oh, okay, okay, okay. Hosa kama programa maisimboona hamuchaone.
Hapana kana zvatichatomboona vakachinja zvese, hapana zvatichatomboona kana kubudzira.
Mhm. Aiwa, tinoshuvira kuti dai zvaita zvakanaka kuti muwane dzidziso yamuri kuda kuti tisawane mumwe munhu anozowanikwa achibatwa nechirwere ichi, hanzvadzi.
Nokutenda zvese maita basa.
Aiwa, nemiwo maita basa uyezve aiwa irambai makachenjera kuti musabatwe nechirwere ichi.
Mhm. Right, what we are saying here, marvelous, there is some information that is on VOA websites, and it talks about the coronavirus itself. So it says, what is a coronavirus? It says,
oh, before we go there, there is a caller.
Yes, I'll take that caller. He says, coronaviruses are a large family of viruses that cause diseases in mammals and birds. Coronaviruses can cause illness, illnesses that range from the common cold to much more severe illnesses like Middle East Respiratory Syndrome and Severe Acute Respiratory Syndrome. So then it goes further to say, what are the symptoms? Signs of the disease among infected patients have included fever, cough, shortness of breath, and general breathing difficulties. In more severe cases, the virus can cause pneumonia. And then it also says, some people report few or no signs, while others have gotten very sick or even died. Then according to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, signs of the virus may appear between 2 and 14 days after being near someone who was infected. So those are the things maybe people need to circulate. So, okay, starting a Uber was a coin, Kaunda, Baba Kaunda, Kunja.
I need to be a
little. See, I appear on phone. So, the phone in 26 was a sharp, eh? So, did I see it?
All
right. Right, yes, I'm Guza Kaunda. I'm after turning a coronavirus. Yeah,
I'm going to
Yeah, so what in about to battle the Valeni? Kube Hamajan.
Yeah, Valuna Lunava corner, but I lapas it down. I'm in the corner lapas. I'm Fananda, Lamayazo, government, Yamaka, who has Yama is now. Yeah, I don't know what in the city of the side by all means in the corner. A long as well as something that. Lamanjo, Valerie, Roman, Raga, 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 Raga,
Raga,
Raga, Raga, Raga, information we are taking out on the system, so but they are still dealing with the issue. But
I will say,
page tichange tiri kuramba tichikupai mainformational aya kana mukaenda kuVOA Shona Facebook page tinawo mainformational aya ari kuti pari zvino vanhu vari muChina vawanikwa vachibatwa nechirwere ichi vanosvika 9700 vashaya i213 asi muAmerica munomu mune vanhu 6 vabatwa nechirwere ichi uyezve pane vamwe kune dzimwe nyika zvakare vabatwa asi munogona kuwana zvese izvi paFacebook page yedu ye VOA Shona. Uye zvese nguva yedu yadyanana kudai hatichagona kuti tirambe tichitora vamwe vateerera asi nhasi tiri kuona kuti kuda kwashe chitenga ari pano anga
achida kufonerwa. So our time is out today. Sorry, we have to end it here. Thanks very much. This is Kip Stuber in Washington, D.C. Goodbye, Zimbabwe.
I'm Marvelous Mflanganya, who is saying have a very good evening and a great weekend. And please keep checking our pages for information on the coronavirus. Bye-bye.